Pamutemo, hapana mwana anofanira kurambidzwa kudzidza. Zvisinei nekuti vabereki vake vari undocumented, havana mapepa akakwana here kana kuti chizvarwa chemuno muSouth Africa asiwo chisina mapepa akakwana.
Zvinokwanisika sei zvimu South Africa vamutande?
Zhinji vana vanenge vazvarirwa kumaruwa, marural areas, vanogona kunge vasina mabirth certificate akakwana. So pane judgment yatinonyanyo relya nayo yeEastern Cape High Court yakaitwa muna 2019.
Inoti kudi?
Judgment iyoyo yakatarisa zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana vana vasina mapepa akakwana kuvarambidza kuenda kuchikoro, haku infringe here on their right to equality and their inherent, kuti haiaffect here ma inherent human rights, human dignity yavanofanira kuakodwa. Chechipiri, vakatarisa kuti Immigration Act inokriminalize here tendera ma headmaster nema principal muzvikoro kuti vaaccept vana vasina mapepa. Koti inosvika painodzeya nyaya idzi kusvika yaita come up with a position yainorambidza Department of Education kurambidza anyone, mwana wese zvake ari muno munyika, kuenda kuchikoro. So pari zvino position ndeyekuti mwana wedza vabereki vane mapepa kana kuti havana mapepa anofanira kuenda kuchikoro zvisina dambudziko.
Ko pakaita vanodzingawo vana ava vezvizvarwa zveZimbabwe, vabereki vangatorewo matanho api?
I think pane maorganizations akawanda anotarisa nyaya idzodzi. Kuri kuti vabereki vanenge vaita matambudziko regarding this issue, I think vanofanira kungotsvaga maorganizations anoshanda nekodzero dzevanhu vanokwanisa kubetsereka.